Gwaro rabuditswa nevekaf rinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 kurume kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge vekaf ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinari AFCON 2021 kubva muna chikumi kudzoka munandira wegore rinouya nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. Vekafu vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoinzi matanhatu, mapoinzi maviri pamusoro pemaorias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu, muzvina bhizimisi vaobet masotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti mvundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Botswana ine poindi imwe chete asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maorias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata cheMaurias panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa, asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Asi ruzhinji muZimbabwe kusanganisira vaProsper Mushai vanoti ino haisi nguva yokushandura shandura zvinhu, vachiti ivo Joy Antipas uyo aive panyanga pamitambo miviri yemakundano aya ndiye anofarira kupiwa basa iri.
Makocha angu chinjwa timu yazomira muzvi, saka ndiri kuti kochi ari kuenga ramba aripo kuitira kuti zvinhu zvitese zviri muzvi. Ukanjia makochi ndopa unozoona timu yakurova, kozi mumwe kocha anouya anouya netimu yake, uyo aripo izvezvi timu yaitiona nge iri kugona zvekuti hapana kana pekuti tikafunge kuti ndichachinjwa timu kana kochi. Kochi ngaramba aripo ende kochi ari kugona zvinhubasa rake.
Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kumafainari emakundano aya makore anoti 2004, 2006, 2017 na 2019 vachishandisa varayiridzi vemuno. Aimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vase Muhamanda Wana vanoti vachitarisa makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTino Kadewere anotambira Lee Havre kuFrance, uyo ari kudiwa nezvikwata zvakawanda muEurope nekuBrazil, nematambiro ari kuita Kama Billiard uyo akakuvara hake pari zvino, pamwe nekuti Knowledge Musona uyo akabva kuAnderlecht achienda kuAS UPenn achibva anwisa mumutambo wake wekutanga nechikwata ichi, vari kuona rwendo rweZimbabwe rwuri mutserendende.
Tine tsono chaidzo pamberi apa kana takatarisa pavatambi vedu vachanga vachitamba pafrand, saka hanzira yedu yakanaka zvikuru.
Mushure mekumbomiswa kweNational Sports Stadium neRufaro Stadium nevekafu chinzi hadzikodzere kutambirwa nhabwu yepamusorosoro, Maurias angangoshandisa Baba Field Stadium mumitambo yavo yepamusha. Zvichakadaro, chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chatanga mutambo wacho wekutanga wematest neSri Lanka zvinodakadza mushure mekukanda marunzi zana nemakumi masere nemapfumbamwe 189 varasikirwa nevatambi vaviri chete. Kevin Kasuza ndiye akashura mare muHarare Sports Club pamberi pechaunga nezuro nokanda marunzi makumi matanhatu nematatu 63 mumutambo wake wekutanga wematest. Chimwe chakafadzawo veruzhinji ndechevatambi vechidiki vari kupiwa mukana, avo vanosanganisira Prince Mashauro naAnslin Ndlovu pamusoro pakasusa. Oyo mutambo weZimbabwe wekutanga wematest kwapera gore nemwedzi mina. Mutambo uyu oyo wakazomiswa nezviro manheru nemhaka yemagetsi wasimudzira zvekare nhasi sezvo uri kuenderera mberi kusvika musi wechina apo uri kusvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.